Ini ndini mafalesi mhlanganya huye ndifiti hei no misoroye na uzedu za nasi china kurume 22-2018. Guru kotareje utano Dr. David Parirenyatwa vokurudzira vabereki kuti vagare vakaisa maziso avo pavana vavo kuitira kuti vasapute zvinodhaka. Zano PF yoita musangano wechimbi chimbi wepolitbureau wokuzeya nzira dzekuita sarudzo dzemaprimary mubato iri. Mumiriri weAmerica muZimbabwe Ambassador Harry Thomas Jr. vanoita musangano nevatori venhau vachioneka vasati vadzokera kuAmerica. Vana chiremba varikuramwa mabasa vosangana nevatevedzeri vemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi navaConstantine Chiwenga vachikurukura zvichemo zvavo muhurukuro dzavanoti dziri kuratidza kubudirira kunyangwe hazvo vacharamba vachiramwa mabasa kudzamara vanyorerana zvibvumirano nehurumende. Chizvarwa cheZimbabwe chakasungwa kuchiredzi Andrew Bere otarisana nekudzoserwa kuAmerica kunopika jere zvichitevera kuwanikwa aine mhosva yekubira vanhu mari dzemitero inodarika mamiriyoni manomwe emadhora. Muchirongwa cheWomen's Roundtable paLivetalk na8pm tiri kutarisa dambudziko rakatarisana nevanhukadzi vane vana vanoshandisa zvinodhaka. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930-13860-6080 15580 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na6am kubva muvhuro kusvika chishanu. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona tichatarisa kuratidzira kuri kuita vana chiremba kuti zvinorevei kune avo vane varwere munyika. Musakangana kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page redu.